Ininzi ni Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misore na uzeduza nasi mufuro chikumi 10/2019. Mumiriri weGlenview mudare reparamende vari nengo ye MDC amai Vimbai Tsvangirai Java mwanasikana wevaive mutungamiri weMDC Muchakabvu Morgan Tsvangirai avo vakaita njodzi yemumugwagwa muna Chivabvu vashaya. Batori ZANU-PF nasi razivisa kuti vaVictor Matema Danda vave kutora chigaro chekuva munyori anoona nezvematongerwo enyika kubva kuna vaEncobet Rugege. Vashandi vehurumende vanoti havasi kufara nemari dzavari kutambiriswa zvekuti vamwe vavo vave kuronga kuratidzira. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nasi vasangana nemutevedzeri wemukuru wesangano rezvekubatsira vanhu muUnited Nations amai Yusula Muyela kumahofisi avo emunhu mutapa. Amai Muyela vari kuuya kuzoongorora mamiriro akaita zvinhu kuManicaland kwakawirwa nedambudziko redutu mupengo recyclone Idai. Muchirongwa cheLivetalk na8pm tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi tichitarisa mitengo yezvinhu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.